Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitetenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera mbudzi 26/2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vochema-chema nekusungwa kwenhengo dzebato ravo kusanganisira vaJob Scholar dzichigadziriswa mumatirongo kwenguva yakareba. Asi munyori mubazi rezvemutemo muZanu PF vapo mangwana vanoramba kuti bato ravo riri kuisa munwe pachikero kuti matare asape vanopikisa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Tichakupai zviri kubva kumakwikwi eWorld Cup kuKata. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vari kuchema-chema nekusungwa kwenhengo dzebato ravo kusanganisira nhengo inomiririra St. Mary inomiririra Zengeza West mudare reparamende vaJob Scholar. VaChamisa vakasangana mazuva apera nevamwe gumi nevana vanova nhengo dzebato ravo vakaburiswa mujeri rechikurubhi vainge vasungwa navaScholar vakati vakaudzwa nevanhu ava kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka majeri. VCCC vari kupomera bato reZanu PF nehurumende mhosva yekumbunyikidza vanopikisa pamberi pesarudzo dzegore rinouya. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vaChamisa tikatanga nekuvabvunza nezvekusangana kwavo nevakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kunyatsime vachipomerwa mhosva yekuita zvemhirizhonga pakapondwa nhengo yebato ravo muzvare Mo Blessing Ali.
Jere rinorwadza, jere rinoshupa. Zviripo nezvekuti pane kushupika nokurwadziwa kukuru kwanga kuchiitika kunyanya-nyanya kune vakasungwa. Vaindiudza nyaya dzekuti vakangobatwa nekumbunyikidzwa, madzimai avo akasara achitambura mhuri dzichitambura. Kunyanya-nyanya munobva panosungwa ana baba, vanenge vanyanya kusungwa ndivana mai, vanenge vanyanya kusungwa vana, nekuti ndo vanosara vachitambudzika. Pamwe baba vanenge vari vanoita zvinhu zvifambewo mumba, breadwinner. Saka izvozvo ndozvavainditaurira nokumbunyikidzwa kune kuchiitwa.
Hanzi zvinhu zvakamira sei mujeru?
Majeri havina chikafuko, vanhu vanotambura, kune nhamo zvikuru. Ijere, of course hazvingazofananiwo nemuchato, asi vaitaura kushupika nokushungurudzwa kunyanya-nyanya nenyaya yekuti vainyimwa bhel. Vanga vaita 153 days vari muchitokisi. Ike zvinezvi mukatarisa vaScholar vatinge vatopfuura 160 days, kungova kushungurudzwa, kungova kusvinyangwa semutsuva. Asi chokwadi chiripo ndechekuti hapana mhosva yakapara.
Ko sei muchidaro?
Kana une mhosva unoendaka kukoti kupetwa bhel, nokuti mutemo wedu unoti munhu wese haana mhosva kungova kupomerwa. Kupomerwa hakusi kupara. Kana ukanzi wakabata chibhara hazvino kuti wachibata, kungopomerwa. Saka vazhinji chaivo chaivo vane mhosva ndo vamunoona ndo vanotopomera vasina mhosva. Saka izvozvo zvitoda kuti zvigadziriswe ndenyaya yataivaonera.
Zvino dambudziko rapinda mumusha iri ringagadziriswa sei vaChamisa?
Ticharamba tichitaura nevatinotaura navo, asi chikuru isu chatinoita ndechekuti tinonamata kuna Mwari, nekuti nyika ndeyaMwari, vanhu ndevaMwari, nguva ndeyaMwari, zvose ndezvaMwari. Pazvinhu zvose izvi hongu tingaita zvatinoita, asi tinoisa Mwari kumberi pazvinhu zvose, nekuti tinoziva kuti nguva nemwaka nemikana nemajana ekutungamirira anobva kudenga.
Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vari parunare muHarare. sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera tabatawo munyori mubazi rezvemitemo muZANU PF vamunyaradzi Paul Mangwana.
Vasikana havana kumbosungwa neZANU PF, vakasungwa negavhenendi nemapurisa vachinziva nemhosva dzavakatara. Ende vasikana inoya vanozviziva kuti pano mutsauko westate nepolitical party. ZANU PF haina mapurisa, ZANU PF haina jere, ZANU PF haina makosi, ZANU PF ipolitical party. Vakasungwa nestate nemhosva dzavari kupomerwa. Ende mhosva dzavo vari kunzi vanomira pakati pedare, vachadaidzwa kudare vozotaura kuti vakati vana kuzvipara.
Vari kuchema chemawo kuti vanhu veZANU PF vakapara mhosva dzakafanana neidzodzo havasungwe. Munoda kuti kudii nemashoko eyayo?
Vane ZANU PF havafambi vachikopara mhosva. Tiri vanhu vane discipline, vanoteerera zvinodiwa mumutemo. Nyaya yokuti inongori nhengo yepato rinokwikwidza haisiyo inopa munhu laisensi yekupara mhosva. Asi kana wapara mhosva uchadaidzwa pamberi pedare zvoonekwa kuti wakapara mhosva here kana kuti hauna. Saka vasikana ngavamirire zuva raura uchadaidzwa kukoti kuti vazodaira mhosva dzavo.
Zvimwe zvavari kuchema chemawo nazvo vamangwana vari kuti ivo vari kuona sekuti vamwe vatongi vanenge vasina kutonga zvinofadza bato riri kutonga kana hurumende vari kudzingwa basa pachisetwa matribunal nemutungamiri wenyika. Munoti kudii nazvo?
Ndandiaziva vatongi vaviata izvozvo, asi chandinoziva ndechekuti Zimbabwe ine mastructures akawanda okuti kana munhu akanga atadzirwa even nestate kana usinge wadzingwa basa zvisina zvisiri pamutemo kune kwaunonomhangara nyaya yekuongororwa kuonekwa kuti wakakanyasirwa here kana kuti hauna. Kana paine vanhu vakakanyasirwa nestate vane mvumo yokuenda pamberi pamacommissions namastructures arimo munyika vachitaura nyaya yavo.
Munyori mubazi rezvemutemo mubato reZANU PF vamunyaradzi Paul Mangwana vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Russia inonzi iri kubvisa muchetura yenyuclear pazvombo zvenyuclear zvinoparadza, ichiisa zvimwe zvombo zvisina ukasha hwakanyanya ichizvikanda kuUkraine. Izvi zvaziviswa nebazi rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeBritain kana kuti British Defence Ministry. Russia inonzi yave nezvombo zvemuchadenga zvishoma zvavai kupa kuti ishandise zvinofanira kushandiswa mukukanda zvombo zvenyuclear. Asi zvinonzi zvombo izvi zvinenge zvisingakwanise kunyatsoenda panzvimbo yazvinenge zvichitarisirwa kuti dziende, zvinopa kuti zvipedzisire zvauraya vanhuwo zvavo. Russia iri kubhomba magwenya emagetsi nekunogaiwa mvura muUkraine zvapa kuti vanhu vemunyika iyi vagare murima uye vasina mvura yekunwa. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, rimwe dare remuChina rapa mumwe muimbi Chris Wu chirango chekugara mujeri kwemakore 13. Wu akapiwa chirango ichi achipomerwa mhosva yekubata chibharo mamwe madzimai maviri anonzi ainge akadhakwa muna 2018. Anonzi akaita izvi nevamwe vanhu vaainge ainavo. Dare iri rinotiwo anofanira kubhadhara mari inosvika 83.7 million achinzi aitadza kubhadhara mitero. Iko zvino tochienda kuchirongwa Upenyu Hwedu, Our Lives, apo tinotarisa nezvinosangana nevanhu muupenyu hwavo. Muchirongwa chanhasi tine hurukuro navaSimon Goshomi vebato reZimbabwe Transformative Party kana kuti ZTP, avo vainge vari mujeri vachipomerwa mhosva yekuratidzira muHarare zvisiri pamutemo, nedzimwe nhengo dzebato ravo 33 kusanganisirawo madzimai. Ngatinzwe hurukuro yataita navo.
kana kuita munamati anga ari ku kupa kadana area yemi kuna 40 yemi kumisoro ku area yemi ikidekeni ekumateti saka pataka samba kubva kupa kadana kuchika mitakuda kuchika tinai 40 ndio pataka misa nemapurisa vachidza vakitsinga ipapo vakafira vakuru kana kumaliza vatatu kubva pagurupu redu ndio kubva vaenda ine siku chajesi yarari cendro saka vakanga vasara vakazivisirira kuti vanzise kuti vamwe vatorwa nemapurisa zviri kufamba kufamba kubva mapurisa azovatora vapana okei kana rodzeni dzavari kuya kuchajesi
pane vakarohwa here mukusungwa uku
aba kusungwa hapana munhu akarohwa
mati imi manga mapiwa oneso yekuti munge muchienda kunonamata zvanga zviri zvikonzero zvei chaizvo zvamanga muchipindira kuti munamate
inamatira maproblems akasiyana-siyana ari kusangana nechivanhu pakurarama kwedu zvinosanganisira nekuita mingi kushandiswa kwezvinodhaka nevadiki zvaurayana iemuisaguuraya vesanganisira zvekare dzimba chaidzo dzevanhu kati miirisa tiri kubreka tiri kusanganisira zviri inyaya dzine chekuita nenhau yekubatwa kana kushandiswa kwemari yevanhu
asika vamwe vanoti zvechurch nezvematongerwo enyika hazvifaniri kunge zvichifambirana munoti kudii ipapo
dzinongova muono uye vamwe asi vanhu havanofanira kunzwisa kuti development politician kana kuti anonyatsonzwisa zvematongerwo enyika ndimwari ende hakuna umambo hungaitika panyika ipano usina kubvumidza kana kuti usina kupiwa grinlight mari mari pakati saka kungava kunyepa kuti mari anotonga pamusoro pezvimwe zvinhu zvese asi kana asvika panyaya yekutonga kwevanhu obva mari aasailend ari kuti handinei nazvo vanhu vanenge vasingazvisisi havo nyaya dzematongerwo enyika asi ine ristoriyeri watingati ndinepolitizen muhombe nekuti atori mambo wemadzimai
masungwa kudaro ndakambotaura negweta renyu rikati parakazotanga kunzwa nyaya iyi kukumirirai imi manga maramba nyaya yekuti mupuhwe mari mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti mubude mutirongo sei makatora danho iri
hongu inyaya yechokwadi yekuti taka iwaine option yekuti tiie tichibhadhara fine asi nhau yakanga iripo ndeyekuti vanhu vakanga vasina mari dzaemafine asi mafambiro anga ari kuita nyaya yacho takanga tavapari takariita danho rekuti no kana vanhu vati kunamata imari mhosva munofanira kutonga hatingadzine fine nekuti iadmission yekubi
manga muri kupi chaizvo muHarare rimandi kana kuti kuchikurupi
vakanga tiri kuvarume 23 vakanga vari kuHarare rimandi obva paita madzimai 12 vakanga vari kuchikurubhi kufemale section
saka muri mutirongo maibatwa sei chaizvo tichitarisa nyaya dzekudya nemararamiro amaita
hatinganyanyi kushora hedu kana kuti tinganyanya kutaura pamusoro pemabatirwo edu kutirongo kutirongo kwaibatwa vanhu zvakanaka hauvi chikafu chiriko chekudya chekurara chaitirwa zvedu asi kungoti mukati netirongo tiona kuti nhamba yevanhu inenge yakatiwandisei saka vanhu vanoita kundomanisidzana nekuda kwekuwanisa kwevanhu kozotiwo pane zvimwe zvinhu zvakafanana nedhaisi remutsungu kuona kuti hurumende nekuva inofanira kuti ise mari yakati wandei nyaya dzekuti paite vharaiti rechikafu nekuti dhaisi ravo rakanyanya kuwanda
Kunyaya zvirwere izvi mutirongo zvakamira sei? Hapana vakarwara here?
Paburiki redu hapana watingati akanyatsorwara. Kune vamwe vakazvibudawo nemabhezi, asi tikatarisa vamwewo vamwe vacho vanga vagara vane urwere rwavanga vainahwo.
Aiwa, tinokutendai zvikuru nekupinda muchirongwa chedu. Avo vanga vari vaGoshom vaSimon Goshomi vebato reZimbabwe Transformative Party vachitaura vari parunare muHarare. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Chingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro naamai Chiedza Gope, chizvarwa cheZimbabwe vari kugara kuQatar, uko kuri kutambwa iko FIFA World Cup 2022. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguro kuti kwakamira sei kuQatar?
Qatarinyika inogarika, hakuna mhere mhere, inyika inofadza chose.
Pari zvino tinoona kuti pane mukombe mukuru weFIFA World Cup. Imi muri kuona sei? Makambokwanisa here kuenda kune mitambo iyi?
Ini zvangu handinyanyofariri mutambo yenhabo, asi ndinosapotawo zvangu baba ikwangu anofarira chaizvo. Ndakangokwanisa kuenda kuopening ceremony, but mamwe magames akawanda ndinomaona zvangu ndiri kunokumba. Asi chandiri kuona chiri kuitika muno munyika yeQatar nenyaya yeWorld Cup ndeyekuti muri kufadza chaizvo. Matourist akawandisa, pese paunongobuda panenge pane matourist tiri kusangana nevanhu vekunyika dzakasiyana-siyana. Zvino izvi zvinofadza chaizvo, ende kune magames, kune maactivities akawanda ari kuitwa kwakasiyana-siyana, anove ari kunakidza chaizvo. Nguva zhinji tinongobuda schooldriver, unongobuda upinda mutrain, upinda mubhazi free kana une haya kadhi. Zvino zvii zvinongonakidza kungopinda mutrain woenda kwaruenda wodzoka netrain kana ndodzoka nebhazi. Qatariri kunyatsonakidza mazuva ano.
Tinoona kuti imi semudzimai pane mamwe mabasa amunoita, mungatitsananguro kuti ndeapi mabasa aya?
Inini ndiri muraidzi, ndaane nguva ndichiticha kuno kuMiddle East. Ndakauya ndichiticha kuDubai ndikazouya kuno kuQatar. Besides kudzidzisa kwandinoita, ndiri muruki. Ndakatomboruka ndikatopinda World Guinness Record. Ndakaruka nemamwe madzimai ekuDubai kuThe Biggest Blanket. Taruka kudaro blanket redu rakazokatwa into my pieces. Ndobva ratumirwa kumaorphanages akasiyana-siyana all over the world. Ini ndakaitawo rombo rakanaka kuti ndakaonawo magombezi akaenda kuZimbabwe kunonzi kushungudze vana. Kuti akaenda sei handidi kunyepa, handizivi. Coordinator wangu akangonditi takakwanisa kuwana a lady from Emirates. Up to now handisati ndambosangana nemusikana wekuEmirates. Akakwanisa kuendesa kunopa mablangeti kushungudze vana kuHarare. Sister Miss vakazondibata vakatenda vakatonditumira mapictures vana vane mablangeti atakakwanisawo kusona nevamwe. Zvino zvii zvinofadza chaizvo, kubata basa remaoko semudzimai ndichibatsirawo kunirira nevanotambudzika. Zvii zvinofadza chaizvo.
Makatanga sei kuita zvekuruka izvi nemaoko, uyezve mungakurudzirawo vamwe vakateerera kuti chii?
Ini ndakatanga kuruka ndiine 9 years ndichibatsira mai vangu vachiruka zvebhizinesi. Tichiri kugara kweikoko kuzisikoko ndokwandakakurira. Saka mai wangu vairuka ndo vaindidzidzisa ndichiruko mbichana mbichana navo ndikatozoguma ndakutoruka ndichivabatsira zvekutotengesa chaizvo. Mai wangu vanga nespeedi yekuruka yandinoenda akatora speedi iyoyo zvekutoti ndinotonzi chiedza the fastest meter kuDubai. Saka kubva ndine 9 years chipo chandakangozvarwa ndinacho nokungokurumidza kubata nokuteedzera. But ndakatozochitanga mahemanje gore ra 2018 ya 2018 ndopa ndakatanga zvekunguruka. From nowhere ndangotrika nditange kuruka. Saka ndiri mukuruka imomo ndobva ndasangana nechirongwa cheblanket speed zvichinzi kune madzimai ari kuruka blanket muDubai. And then I went ndikanojoinawo kune angari coordinator tikatowirirana. Nokuonawo marukira andaita ndaitofadzawo vanhu chaizvo zvokuti ndaitonge ndakutodzidzisawo mamadzimai. Saka ndo matangira ndakaita. Like now ndiri kuruka zvinhu zvangu zvokutengesa. Kazhinji ndinowanzoruka zvinhu zvevana vacheche ndozvandinofarira ndozvandakadzidziswa namai vangu and up to now ndichine mamwe mapatani andakadzidziswa namai vangu andinotoroka nemusoro.
Muri ikoko kukata pane zvamakaita here zveworld cup panyaya yekuruka?
Pakaitwa World Cup flag, Qatar World Cup flag. Saka vaida mapieces akarukwa akakroshwa ndakakwanisa kuzviita zvozvo nevana vangu kuchikoro a few girls. Tairuka zvima pieces 6x6 centimeters tichinosonerawo pa flag ready pub. It's an initiative yandakaitaona vana vechikoro kukwanisa kubatanidza vana vechikoro mubasa remubato wemaoko ndichivadzidzisawo kuruka. Zvinhu zvakangobudawo mugurupu rokuruka kuti kune flag iri kutenderera. Flag ichange ichifamba maschools. Luckily ndobva yangopfuura nechikoro kwedu kuruka. Then nevana vedu tonosonorerawo tichinyorawo mazita edu tichiwishawo good luck kuQatar team yedu yeQatar. Saka munondibata pa Facebook page rangu rakanzi chiedza Pascalia Gope neInstagram yangu chiedza Pascalia Gope bata ikoko.
Aiwa, tinokutenda hii chaizvo kunge manga muinesu pana pachirongwa chedu.
Tinotenda chaizvo zvisina velas nekundiisawo pa chirongwa chakadai chakanaka kudai chokukurudzirana semadzimai.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Zvichakadaro mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vazivisa veruzhinji kuti ongororo yakaitwa nechikoro chepamusorosoro cheNational University of Science and Technology kuBulawayo kana kuti DNA inoratidza kuti baba vemwana ane makore mapfumbamwe akabatira pamuviri handiwo vakapa mwana uyu pamuviri. Ongororo iyi inoti mwana uyu akaitiswa pamuviri neimwe hama yake anova mwana zvakare ane makore gumi nematatu chete. Mwana uyu anonzi pari zvino ari kubatsirwa nebazi remapurisa repolice friendly unit.
Yashika nguva yange yakamirirwa nevakawanda pasi rose yemakwikwi e-2022 World Cup ari kuitirwa kuQatar. Aya ndiwo makundano makuru emutambo pasi rose gore rino. Batanai neVoice of America mumemberero dzemakwikwi akakosha zvikuru muAfrica aya. Tichange tichikupai zvizere zvinenge zvichiitika kumakwikwi aya. Tinenge tichitaura nenyanzvi nezvevemitambo inenge yoda kutambwa uye kana yapera. Tichazeya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinonwisa mvura. Zvikwata zvingangoshamisa vakawanda kumakwikwi aya. Tichazeya nezvevarairidzi. Ngatisakanganwe vatsigiri vemutambo uyu kubva pasi rose uye ivo vemuDoha. Tinenge tiri kumakwikwi aya kusvika apera. Musasaririre pamakuwerere aya pano pa VOA Africa ne Studio 7. Ngatibatanei mukuona zvidavado nemashiripiti zvichabuda kubva kunhabvu yeWorld Cup.
Iko zvino tochimbotarisa zviri kubuda kuQatar kumakwikwi e-2022 World Cup. Pamutambo uri kutambwa iko zvino chikwata cheFrance chakarova Denmark 1-0 kwa tambu kwa iko 68 minutes. Panemwe mitambo ya tambu kwa nasi Poland ya rova iyo Saudi Arabia 2-0. Kuchiti wo Australia ya rova Tunisia 1-0. Kuti tinzwe zere panyaya yekuru wakwe Tunisia uku. Ne mukana wayo wekuti endere kumberi ne makwigu aya regai tinzwe kubva kumtorerwe nawo Michael Cariati.
Tunisia yarwa 1-0 ne Australia iyo vanga tarisirwa kukunda ndokutambisa mukana wekusvika munharaunda yechipiri zvisina kushupikira. Kukundwa uku kwasiya chikwata chekunorth Africa ichi chiri pasi pasi pe gungano re group D chine point imwe chete kubva mumitambo miviri. Chikwata chemu Africa ichi chasarwa nemutambo mumwe chete mugungano iri uyo vachatamba ne France iyo ine mukombe uyu. Mutsigiri wenhabvu va Alan Moyana vanoti vari kuona pasisina chinobuda pamutambo wasara uyu.
Tunisia iri kutodyiwa ne France. Takatotarisira kuti mutambo watambwa nhasi uyu ndopaine chance yekuti inokwanisa kubudirira. PaFrance haibudiriri.
Muongorori wemutambo wenhabvu vaAdmire Mapie vanoti varwadzikana zvikuru kuti chikwata chemuAfrica ichi charwa neAustralia iyo ine mukurumbira murugby necricket kwete munhabvu.
Tunisia yandigwadzisa zvingaiti. Ndai ndakaona Tunisia ichinge ichirova Australia. Australia ndinoziva iri timu yerugby necricket. Asi Tunisia ndoona yatiti yatigwadzisa zvingaiti. Zvaita izvi hatichaonekwa inoenda kumberi.
Tunisia haisati yasvika munharaunda yechipiri kashanu kaenda kumafinari eWorld Cup muna 1978, 1998, 2002, 2006 na 2018. Mutsigiri wenhabvu va Silent Chikumba Dube vanoti vanga vakatarisira zvakawanda kubva kuTunisia zvitevera matambiro akasimba ayakaita neDenmark. Asi vanowedzera kuti kurohwa kwaitwa uku kwasvitsa mukupera kwesarungano.
Zvanga zviri pachena. Timu yavaitamba nayo ndobva vaifanira kutora mapoints. Manji meno kuti kamwe yake Africa kakamira sei. Ndono asi game rakutorema rakurema rasara rakurema. Apa ndopatatofunga kuti Africa yaita 3 points like zvaita Senegal. Tatofungirei baba.
Mumwe mutambo wegroup D pakati peFrance neDenmark urototambwa panguva ino. Kutatarika kweTunisia uku kwauya mushure mekukunda kweSenegal iyo nezuro yakarova kata 3-1 nekuramba iri mumakundano aya. Mukuru weZimbabwe Warriors Friends Club vatendai Bans Jakarta vanoona kunge Senegal ichaita chikwata chekutanga muAfrica kusvika masemifinari eWorld Cup.
Izvo muri kuona matambiro avari kuita vakomana vanomakuona vachinokupinda vari kumasemifinari kana kumafinari.
Mutambo unotevera weSenegal uriko nemusi wechipiri svondo rinouya apo iri kusangana neEcuador. Chimwe chikwata chemuAfrica Morocco iri kupinda munhandare mangwana neBelgium. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Cariati.
Vateereri tinoda kukuudzai kuti pamutambo weDenmark neFrance ave mangange 1-1 kwatambwa iko 69 minutes. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vochema-chema nekusungwa kwenhengo dzebato ravo kusanganisira vaJob Scholar. Asi munyori mubazi rezvemutemo mubato reZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana vanoramba kuti bato ravo riri kuisa munwe pachikero kuti matare asape mukana wekubvisa mari yechibatiso vanopikisa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 26 kuLwezi 2022. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantwana labancane abakhanye bobabili abantwana abancane kakhulu. Emthethweni la ujaha lowu kuzoba nzima ukuthi amapolisa NPA, which is the National Prosecuting Authority, bambophe effectively.
Amapolisa athi ucwaningo lwe-DNA soluveze ukuthi uyise wengane yomntwana oleminyaka yokuzalwa isishiyangalolunye 9. Obelethe kunsukwana ezedluleyo laye ngumntwana ongumza wakhe kamabeletha oleminyaka elithumi lantathu 13.
Ulale singene lezindlini siqoqode etivula. Lale malangeni urephu gogo lapha. Kule ngqamu, kule bhemba, kule hloka, njalo lo mkhonto futhi ahambe uthwele.
Izakhamizi zeGwanda zithi azisabuquthi ngenxa kabhinya osehluphile odlwengule ugogo leminyaka engamachumi ayisishiyangalombili lantathu 83. Uhlelo abaculi bethu silobe kuthemba Ngwenya ehamba leqembu lakhe le Ingwenya Family Brothers. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Imihlolo batayi. Amapolisa athi ucwaningo lwesayensi olwaziwa ngokuthi iDNA ngesiNgisi soluveze ukuthi uyise wengane yomntwana oleminyaka yokuzalwa eyisishiyagalolunye 9 obelethe kunsukwana ezedluleyo ngumntwana laye ongumza wakhe kamabeletha oleminyaka elishumi lantathu 13. UZulu usele ekhuza umhlola namuhla ngemva kokwethulwa kwalumbiko isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi. UNyathi uthe uphenyo lolu lwenziwe zingcwethi eNational University of Science and Technology iNasti kobulawayo. UNyathi uthe njalo umabeletha lomza wakhe owamdlwengulayo lo bazathola ukuxwayiswa kumbe i-counseling kugatsha lwamapholisa olwe-Police Victim Friendly Unit ngalesi sika. Uthe njalo amapholisa asesebenza lezinye ingatsha zikahulumende ekuxazululeni linkemenkeme. Abantwana laba ngabetsholotsho njalo lo owesifazana ubelethele kobulawayo. Kambe phansi komthetho luphathwa njani udaba olunje njengoba umsolwa laye engumntwana? Sixoxele gqwetha umnumzana Ngqobani Sithole.
Kuyadanisa ukuthi into enjalo iyenzakala. Abantwana laba ngwasi bakhanye bobabili abantwana abancane kakhulu. Emthethweni laye ujaha lowu kuzoba nzima ukuthi amapolisa NPA, which is the National Prosecuting Authority, bambophe effectively ngoba kakafikisa iminyaka engu-18. So yinto nje ezenzakale ebantwaneni. Kuyadanisa ukuthi kungenzakala esigesi ngako esigqibeni abadala behluleka ukuthi bakubone.
Athi wona amapholisa abantwana laba sebethola loku kuthiwa yi-appropriate counseling ku-Police Victim Friendly Unit. Lokho kutsho yini ukuthi amapholisa angakwenza ikuxwayisa nje abantwana laba?
When we're looking at counseling now, I don't know whether a police victim friendly unit is capable of doing it. Kumbe ingakwanisa ukuthi layo incediswe ngabanye abantu abalesazela kukhonokho ngoba I think there are other organizations that can assist. We don't want to confine it within the police as it were. Kodwa yikho kungayenzakala kuphela. Other than that, it's very difficult to come up with a proper sanction. It's very difficult.
EZimbabwe igqwetha akula lokho okuthiwa ngama-juvenile prisons yini okokuthi lanxa umntwana emncane kodwa engenza isiga esinjalo uyangena ejele etheswe isigwebo esimfanele.
Well, into engayenzakala ukuthi aconvict abe ne-suspended sentence. That's the only thing that can only happen. But remember, the mischief is to rehabilitate abantwana. Right. In this instance, we wouldn't want to reduce umfana lo to a criminal. Otherwise, he becomes a hardened criminal. This is not an issue where we rape as it were. Fine, law 9 years could not have consented to sex. But abantwana nje abantwana abagangileyo.
Umnumzana Ngqobani sithole ligqwetha sixoxelaye ekobulawayo. Izakhamizi zeGwanda phansi kwenduna uNhlamba zithi sezihlalela evalweni ngenxa kabhinya osethwalise abesifazana bakulindawo amagapa avuzayo. Ngeviki edluleyo esigabeni sesifanjani eNtephe lubhinya ubikwa edlwengule ugogo oleminyaka yokuzalwa engamashumi ayisishiyangalombili lantathu 83. Kuthi kunyanga edluleyo kubanjwe njalo omunye umama emawane. UAlbert Ncube usipha lolu daba.
Omama ezikhokela abangathanda ukanjwa ngamabizo funa lubhinga abalanda emakhaya abo dade abasabuqutha ubuthongo ngoba besesaba ukudlwengulwa. Lubhinga uhamba ehlome ngezikhali njalo bikwa ezalwa esigodini kodwa uhlala emawane njalo igama lakhe ngiqondani. Nangomunye wabahlali beNtephe othi usehlalele evalweni.
Abantwana sebehamba nzima esikolo ngoba nxa bethi baye esikolo ubona ngabantwana besikolo kakhulu. Ulale singenele ezindlini esiqoqodeni ethi vula. Njalo emalangeni urephe ugogo lapha. Ule ngqamu, ule bhemba, ule hloka njalo lo mkhonto futhi ahambe uthwele.
Esinye njalo isakhamuzi sithi abasenelisi lokuya emasimini ukuyalima ngoba besesaba.
Besicela amapholisa bakithi basincedise thina bantu. Eceleni labantu abangomama la amankazana, mina laba abantwana ngisengathi ngcono esikolo lingayo.
Amazwi la agcizelele ngomunye njalo umama wesigaba seNtephe.
Khona ukulala ekhaya kasilali. Ngoba babengekho siyahamba siye kumamazela siye ukuthi akusilale khonapho. Inje ngakhunkothe kuphele ebusuku. Sokumele sivuke sine silathi sithithibale.
Ukhansila walindawo umnumzana Miklas Ndlovu uthi izehlakalo zokudlungulwa kwabomama ziyadanisa kodwa ukhona osebanjiwe.
Kwathi ngenyanga ezidlule eziphelileyo omunye ubhinya wabamba omunye umama emawani laphana. Uyadingwa lo bhinya kabonakali, angikwazi lothi uhamba njani. So kulomunye lobamba ugogo kuthangethange lapha, hayi lo abafana sebembambile. Ngikhuluma senze nje amapholisa asebelaye. Khanya futhi uyahlobana lo gogo lo ngumntwana omne wabo kagogwena lo okudlwengulwe kathesi. Umfana omncane sibili.
Umnumzana Arabile Mathe ongumgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zeNtephe uthi izidakamizwa lamaphilisi asetshenziswa ngabatha kulezi nsuku yiwo abafuqa ukuthi badlongule.
Abantu abatsha badokakala bebo bephambili. La maphilisi la akhona lawa athengisayo la ukuthi abe yenza ithi gazi labo litshise kakhulu mhlawumbe enciko okwenzakalayo.
Umqondisi wenhlanganiso emele amalungelo abomama lamantombazana e-Women Development Association of Zimbabwe unkosikazi Sethekeli Chabangu uthi bakhathazekile ngokuhlukuluzwa kwabesifazane.
Sithi phansi ngokuhlukunyezwa kwabantu abangomama. No to gender based violence.
Osaphethe isihlalo sesikhulumeli samapholisa ezansi emandebeleni umnumzana Thulani Moyo ubengakaphendula imibuzo esimthumele yona ngalolu daba ngesikhathi sisiye emoyeni. Ukudlongulwa kwabomama laba kuze ngesikhathi kusungulwe umkhankaso izolo wokulwisana lodlame oluqondiswe kubomama lamantombazana owe-16 days of activism against gender based violence. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundini eNtephe ngu-Albert Ncube.
The Voice of America, VOA.
Soku isikhathi sohlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uzithandekile Mhlanga. Nansi ingxoxo esiliphathele yona lamhlanje.
Ngiyabonga ukwamukeleka nokuphiwa ithuba lokuxoxa nabomama lenhlelo esizenzayo ku-Freedom Alliance. Ngingu-Beauty Ndlovu, u-Deputy National Chairperson we-Freedom Alliance. Ngibuye ngibe lilunga lokugatsha labomama be-Freedom Alliance elithiwa Inkonjane Zesizwe. Ngiqale ngokuchaza ukuthi i-Freedom Alliance iyananzelela kakhulu ukuthi omama abancindezelekile empilweni, kwezomkhonomi, kwezombusazwe, kwezokuhlalisana, njalo bayasilela kakhulu ezikhundleni lendaweni eziningi lapho okuthathwa khona izinqumo. Lezi zindawo sezathathwa kakhulu zaba ngezabobaba. I-Freedom Alliance ihlose ukuguqula konke lokho. Indlela emingayo i-structure sayo ivele ukuveze lokho ngoba phezulu le silabo abaholi bethu abangomama. Silabo Deputy National Leader ababili, u-Miss Prezia Ngulube lo Mrs. Senzeni Mpofu. Sibe lo Treasurer General ongumama uNomathemba Ndebele. Inhloso kuyukuthi omama ababe sezingeni lokwenza izinqumo abaphathe phezulu njengabo baba, ngoba labo belingana labo baba, njalo imibono yabo iqhakathekile kakhulu ekuphatheni yonke nje into ephathelane lelizwe.
Yiziphi inhlelo eliziqhubayo ezokuthuthukisa abesifazana lamantombazana, njalo liyenelisa yini ukufeza injongo yaso?
Langena bekabanzi kunhlelo ezenziwa kuhofisi lami lika Deputy National Chairperson, lapho engisebenza khona labo mama lamantombazana emaphandleni kanye lasemadolobheni, bazibiza ngokuthi zimbokodo. Inhlelo zethu zigoqela ukuphakamisa umntwana oyintombazana lokumkhipha kukho konke okumnyathezelayo. Siqala labo besakhula, sisenzela phela ukuthi bahle bazi, bekhule besazi ukuthi amalungelo abo yiwapi. Bakwazi njalo ukuthatha izinqumo ngempilo zabo, njalo bakwazi ukukhokhela kusukela besafunda ezikolweni emfundweni yangaphansi besiya kuyaphezulu kuze kufike lapho abangabamba khona kwezombusazwe. Sibe sesigxila ke la kulabo abangama youths abasakhulayo ontanga, sisuke lapho sichove siye kubo mama asebekhulile ngoba sifuna wonke umama azi amalungelo akhe, njalo asebenzise zonke iziphiwo alazo ukuzithuthukisa yena, imuli yakhe, isiqinti sakhe, isigaba sakhe kanye lelizwe lakhe nje jikelele. Ikakhulu emangweni lo esisebenzela kuwo kwele Mathebele Land lase Midlands, sikhangelele ukuthi masikhula sifinyelele bonke nje omama kundawana zelizwe. Siqala labo bese sebatsha besasesesikolweni, silabo abatsha abasafundayo, abanye ngase besemakolishini, abanye abasema university, abanye ngase baqeda izifundo zabo njalo bezisebenzela bengosomabhizimusi. Bonke labo sisebenza labo basuka ke asebesebenza asebekhulile babe yibo abancedisa abasakhulayo.
Liphathisa ingqenguphi owesifazana kumbe abakubandlaleni kuphela ele Freedom Alliance?
Hayi chicha, ungaluthola usizo so long uhlala esigabeni lapho esisebenzela khona. Akumelanga ukuthi ube ngomunye wethu ukuze uthole usizo. Sisebenza labantu wonke abama background achiyeneyo. Kodwa ma ungowethu uphila lati, uzahlala usazi kakhulu ngenhlelo esilazo njengoba sixoxisana labantu abangamalunga ethu nsuku zonke. So kulama advantages, kodwa ngaza ke ngithi thina kusamele ukuthi uphoqeke ube ngomunye wethu ukuthi wena uze uzuze usizo.
Long Nkosazana Piyuthi Ndlovu, umsekeli kamgcinisihlalo webandla le-Freedom Alliance, asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lizwe ukuthi siliphatheleni uhlelo oluphathelane labesifazane. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Siye kuhlelo liphuma lendaba.
Lingali tshona njani zulukandaba, siyadibana kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Greta Vodloza Sibanda, ingcwethi kwezamasiko. Sihlaziya udaba olufanayo.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Baba Gande, sabona ngisho labalaleli bakho, ngithi salubonani.
Ungasitshela ukuthi ngokubona kwakho kuyini okungaba kusenzakala ukuthi sibone abantwana abancane kangaka sekuthiwa bazithwele?
Lichilo leli baba Gande lesizwe sonke, kungumnyama omkhulu lo oyembese isizwe, ngoba phakathi kwesizwe sethu sihlezi kuhle, hayi bekungenzakali lokho. Amalungelo engani abehlonishwa kakhulu, ikakhulu amalungelo amantombazana abehlonishwa kakhulu. Lokhu sokuliyeza elimnyama eselehlele isizwe, okudingakala ukuthi ngesintu sakithi sibili kubonakala ukuthi kuyini okungabe kusenza ukuthi siwelwe ngamashwa anje. Ngoba kimi ilishwa leli kanye kanye ngumnyama oyehlela isizwe. Ngoba ungabona abantu abadala sebengasahloni, hayi lokhu kuyazila. Njalo nje sokutshengisa ukuthi abantu sebebanjwe ngumoya ongasalunganga, osudinga ukuthi esizweni ngabe sihlezi kuhle ngesikhathi sakhona. Hayi bekuzanuwa sibi, kubonakala ukuthi kanti kuyini okungene emakhaya, okungena emakhaya.
Zona izigwebo ezifakelwa abantu abadlwengula abantwana abancane kangaka, ubona ngani kumele zikhuphuke yini?
Ye, kuyadingeka kakhulu ukuthi izigwebo zalezi izigwegwe ezikhangelisiswe sibili kakhulu, ubonakala ukuthi khona lo muntu angathola iphindlela ezakwenza ukuthi labo abangabe belengqondo efanayo bangakuphindi futhi. Ngoba lo vele okwenzile yena ngwakhe akumelanga ukuthi vele abuye alethwe futhi emphakathini. Kumele ukuthi abe yisifundo, ahambe ngokuphela, bafunde isifundo sokuthi akwenziwa lokho ukuze kube lokuhlaliseka emphakathini. Uhluvele nje ube kwazi ukuthi awuseyikuphenduka futhi kumphakathi, awuseyikuphenduka futhi esigodini lasezigqintini.
Abanye bathi kungaba kuyimithi ebangela ukuthi abantu beselisa benze isihluku esingaka. Uyavumelana yini lakho lokho?
Yebo, ngiyavumelana lakho kakhulu lokho ukulabo bathi khona bona imithi, ngoba abantu bakithi sebacabanga ukuthi khona ukuphila ikuthi unothile. Kanti ke abantu baphila enothile enganothanga, ngoba yena uNkulunkulu laye futhi wakudala ngendlela ukuthi abantu laba kumele ukuthi baphilisane. Laba abanganothanga balazo laba izinto abenelisa ukuzenza ezingenelisa ukwenziwa yilaba abanothileyo. Pho ke umoya onjalo ukuthi khona wena uhambe uyedinga umuthi wokuthi uzebamba umntana wakho, mbone ngani into embi kakhulu, ingumuthi omubi kakhulu lo.
Okwakugcina ungavalelisa abalaleli?
Ngivalelisa abalaleli ngisithi bantu bakithi, isintu sakithi besihlanzekile kakhulu. Bantu bakithi ngabe singabuyela ebuntwini bethu. Isicelo sami esikhulu leso, sihloniphe abantu bethu, sihloniphe abazukulu bethu, sihloniphe odadewethu, sihloniphe umkethu, sihloniphe nje wonke umuntu esiphila laye. Isicelo sami leso engingasitsho, isho ukuthi abantu bakithi kasibuyeleni kunhlonipho yethu, sibuyeleni silweni lezigangi lezi ezikhona. Abantu bangafihli ukuthi lapha sokulesigangi, ngoba kathesi ngiyakubuzwa, ngiyakubona abantu bayafihla bebona ukuthi lapha sokulokuganga okuthile, babe sebefihla sebesithi bona bona engxenyela umuntu lo sesizambophisa. Hayi, lo muntu uvele kaphume phakathi nabo umphakathi. Umphakathi asozuyekele lihlupheka ngoba kunengi lana elivelele lakho. Labo esingabantu bahlupheka kunenga balakho okungancedisa labo abathi banothiba. Ngiyabonga balaleli, ngiyabonga futhi lo msakazo we Studio 7.
Lo ke bekungumnumzana Greta Vodloza Sibanda, ingcwethi kwezamasiko. Ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba, lichone lendaba. Igama ngo Chris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilaye.
Sibonge ke ijahe elidala ho Chris Gande ngohlelo liphuma lendaba. Iyaqhubeka imidlalo yomncintiswano weFIFA Soccer World Cup kwele Qatar. Emdlalweni wesibaya sika Group D odlalwe namhla ekuseni, ele Australia linqobe ele Tunisia nge 1-0. Ku Group C iPoland ishaye iSaudi Arabia nge 2-0. Emdlalweni osaqhubeka osusalelwe nje yimizuzu eyisithupha ukuthi ufike komlindi yacina, iFrance ikhokhela iDenmark nge 2-1. Abahlohlele iFrance nguKylian Mbappe. Ngoqale uhlohla iDenmark yaphendula kwahloya hlohlelwa nguChristensen. Wasephendula ke kathezi kumzuzu yembalo esanda kwedlula, uKylian Mbappe yaba yi 2-1. Izolo emdlalweni oqhutshwe ntambama, iNgilandi leMelika zibe ngutshikilobhanqa 0-0. Emdlalweni olandelayo ozadlalwa ngehola lesibili khonapha ngesikhathi sakhonapha eMelika, iArgentina iza nqikilana leMexico. Mexico siziphethe ngohlelo abaculi bethu. Lamhlanje silomhlabeleli weRumba uBekthemba Ngwenya ehamba leqembu lakhe leIngwenya Family Brothers, bephethe idlalati labo elitsha.
Ukuqala ngizothanda ukubonga kubaphathi beStudio 7, ngibingelela kubalaleli bonke beStudio 7. Ngokuzala ngizalele enkayi esigabeni saseForest, kodwa ngikhulele ePlumtree esigabeni saseMakumbi. Ngikhuliswa isalukazi engizothanda ukusibonga kakhulu, ngiyazi uyasithanda iStudio 7 unashona. Ngiyazi uyamanje ulalele, ngisithi inkosi, ngicela ngigcinele, ngithanda kakhulu. Emculweni ngiqale ngo-2005, lapho engiqale khona ngingaphansi kweqembu leCrash Super Sound lasetsholotsho kwenhlaba. Kuthe ngo-2010 ngabuya lana eGoli. Ngo-2011 ngavulela micembu elithi lona iNgwenya Family Brothers.
Leli lidlalate labo lesine, kanti lilesihloko esithi Lingivumeleni. Amanye amadlalate abo abalisa elithi Kanti Banjani, Bakhala Kabuhlungu, kanye lelithi Abavume. Lapho iqembu leIngwenya Family Brothers elaxasana khona labafana beMalaba Shining Stars. Abanga bangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Bengasithola kulezi number ngeza se South Africa siseGoli. Inumber zami zithi zona 073 9400 617. Ngezami lezo sesithi ezomfowethu engisebenza naye ngoba si-2 kule ndima le esibambiseneyo. Igama lakhe nguWeli Mnqabelo Mlalazi. Zithi zona 063 508 3890. Nazo futhi ngezase-South Africa. Kanti nakuFacebook futhi sikhona, ma ungacheck ukuthi Ngwenya Family Brothers uyalithola iqembu lethu. Nakuyoutube zikhona iy'ngoma zethu, njalo futhi abafisa ukudownloada bangangena kuyoutube bakwazi ukudownloada bezithole.
Abalandeli-ke ubatshela waphamasi?
Engingakusho ukuthi ngizothanda ukubonga kakhulu kubalandeli ngesapoti abasinikeza yona. Ngisithi abaqhubeke njalo beze bengakhathali, nathi sizoqhubeka njalo sibenzela okuhle, sibanikeza amanye amadlaladi. Siyabonga kakhulu.
Kamnandi lapho uBeck Themba Ngwenya leqembu lakhe le Ingwenya Family Brothers besiqibela uhlelo lwethu. Usupheleleke umdlalo weFrance leDenmark inqobile, iFrance winile 2-1. Siziphethe ngebezihamba phambili. Amapolisa athi ucwaningo lwe-DNA soluveze ukuthi uyise wengane yomntwana leminyaka yokuzalwa engama-8 obelethe kunsukwana ezedluleyo laye ngumntwana ongumza wakhe kamabeletha oleminyaka elishumi lantathu 13. Izakhamizi zeGwanda zithi sezihlalela evalweni ngenxa kabhinya osehluphile. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.